Vazwai murie Zimbabwe zino kuchinga mizai kune chimwe chirongwa zvakare chevechidiki chatinotarisa zvinoitika muupenyu wechidiki ne zvavanoitawo vachisimudza mureza weZimbabwe vari kwakasiyana siyana. Muchirongwa chedu chanhasi ndichitange ndichikurukura na hanzvadzi yangu Tapuwa Nashe Allen Manyange ari kuZimbabwe ari kumira mira muchirongwa chekuita Miss Africa. Ini ndinonzi Evans Zuninga ndiri kuno ku Washington DC. Vanzwa dzitapuwa nashe ndokuchingamidzai kuchirongwa.
Ndinotenda Evans nekuva pachirongwa chino.
Zvinofamba sei kuti uzosvika pakunzi Miss Africa kudai?
Kuti uzosvika pakunzi Miss Africa unenge vanosarudza vamiririri mumiriri umwe chete kubva kunyika imwe chete.
Saka imi makazvitanga riini izvi zveku ndo modeling?
Ndizvozvo.
Makazvitanga riini izvi?
Ndakazvitanga mugore ra 2013 ndichiri kuchikoro.
Zvinopa mai zviita izvi vabereki vaiti kudii uku muri kuda kuenda kuchikoro uku muri kuda kumodhela maizvifambisa sei?
Pakutanga vaita zvifarira nekuti vaiti izvoni nguva zhinji yani kana kunge ndichiverenga ndii ndichingobvamisana neizvozvo asi vakatoona kuti mwoyo wangu ndokwawaende kuri saka vakanozongopedzisira vaakutova iyo ndo vanotozivi vakanzwa kuti kune Miss sakati voti uri kuzviziva here mai vangu vaizozviruka musoro kuti ndiende kunoita vakange vakunge ivo varivodo vanonyanya kusapota kudarika munhu wese enda neni.
Tinonzwa vamwe vachitaura kuti hanzi muindastiri yenyu iyi munosangana nezvakawanda wanda zvekushandiswa kwevanhu kumbunyikidzwa. Vanhu vanototi kana kumanikidzwa bonde nezvakadaro daro munombosanganawo nazvo here?
Ndisati hangu ndasangana nazvo zvekumbunyikidzwa kana kumanikidzwa bonde asi zvandakasanganawo nazvo ndezvekuti mukufamba umu unogona kushandisa nevanhu vorega kukubhadhara asi ivo vachiwana mari asi havazodi kubhadharawo iwe unenge washanda.
Saka basa ramunoita iri rekumodhela iri rinogona here kutotorwa sebasa rinotomukirwa vanhu vototambira vototi ini basa rangu kuita modeling muupenyu wangu?
Chokwadi chiripo ndechekuti muno kuno kuZimbabwe hazvigoni kudaro nekuti indastri yedu haina kukura sezvakaitwa kune dzimwe nyika saka hazvigoni kuti unge uchingodhipenda naizvozvo chete asi unofanirawo kana unge uri kune rimwe basa woremaoko kana rezvinowo zvauri kuita uku uchiita wezviro kuti ukwanise kurarama.
Saka Tapuwa Nashe kana apedza kuita Miss Africa chimwe chinhano chinotevera chinenge chaachipi kumberi?
Pane mikombe yakasiyana siyana yaunopiwa bairo yese iri apa iwo kutondoti ukaita Miss Africa vanozokupa wavanoona waunokwanisa kutakura obva tongoti ndikapiwa Miss World Elite ndiye ndichinomirirawo Africa kuMiss World Elite.
Kune vamwewo vanasikana nevanakomana vechidiki vari kunze uko vanoshuvirawo kuti tingadaiwo takagonawo rimwe gore tizoitawo sasvisi Tapuwa Nashe. Mashoko amungavapiwo ekuvakurudzira ndekuti kudii?
Kana ukazvipa nguva nekuzvipa nguva yekudzidzira chaunofungira kuti unogona unobudirira.
Naiwayo mashoko enyu vanzvadzi, ndinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa.
Ndinotenda.
Vateereri manga muchiteerera kuna vanzvadzi vedu Tapuwa Nashe vari kuHarare vari kumumakwikwi ekukwikwidza kuita Miss Africa muchirongwa cheAfrica Pageants Organization. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai chimwe zvechirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zuninga ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.